Mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakare vari gurukota rinova nezveutano vaConstantine Chiwenga vazivisa izvi mugwaro reGovernment Gazette nhasi. Muna kurume gore rino, hurumende yakatara denda reCovid-19 sedambudziko renyika yese sezvo chirwere ichi change chave kubata nekuuraya vanhu vakawanda muZimbabwe nepasi rose. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, mutemo uyu uchipo. Kune sarudzo dzemaby-election dzakawanda dzange dziri kutarisirwa kuitwa munyika zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemakanzuru neMDCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Kune dzimwe sarudzo dzange dzichifanira kuitwa zvichitevera kushaya kwevamwe vamiririri venzvimbo idzi, asi mutemo waburiswa nhasi wave kureva kuti sarudzo idzi hadzichaitwa. Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni varatidza kusafara nezvaitwa nehurumende vachiti izvi zvinonyima veruzhinji mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Saka ini semakungiro angu ndinoti nini, kana maby-election asingakwanisike kuti aitwe, hurumende inofanira kuti munguva ino irambidzewo mariko iwawo kubva muparliament, mariko iwawo kubva kumatunhu, kuitira kuti vanhu varambo vane vanovamiririra.
Vamakoni vaudza Studio 7 kuti havagutsikani nechikonzero chehurumende vachiti semaonero avo sarudzo dzinogona kuitwa sezvo nyika yave kuvhurwa zvekare uye paramende yacho iri kuita basa rayo mazuva ose.
Tinoona kuti basa renyika harina kumira, riri kuenderera mberi. Tiri kuona izvo vatungamiri venyika kana vatungamiri venyika nafirst lady vanongofamba mumatunhu nguva yese yakanga ine lockdown order iyoyo, zvichireva kuti zvinogona kuitika kuti maby-elections aitwe, kuitira kuti avo vasisina vanovamiririra muparliament, vasisina vanovamiririra mumatunhu, vakwanise kuona mukana wokuvhotera zvakare vamiririri vavo.
Bato reMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa rati zvaitwa nehurumende izvi zvinorinyima mukana wekudzorera muparamende nemumakanzuru nhengo dzaro dzakadzingwa neMDC yamuzvare Kupe. Mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vaudza Studio 7 kuti yasvika nguva yekuti vanhu vasimuke kuti vamiririrwe nevanhu vavakasarudza.
Ruzhinji rweZimbabwe richasimuka, ruzhinji rweZimbabwe richaizvo zvifambe, nekuti nyika ino inofanira kuiswa mubode nenyaya yekuti varume ava nevakadzi ava vekuZanupf vari serious, vatori kutoda kuparadza nyika yeZimbabwe. Zvinoratidza kuti demokrasi kana utongi hwejekerere havadi kana kuona hunge huripo.
Asi munyori muMDCT vaDouglas Monzora vati COVID-19 idenda rakabata nekuuraya vanhu vakawanda, nekudaro vanotambira zvataurwa nehurumende sezvo zvine chinangwa chekuchengetedza veruzhinji munyika.
Ndofunga pari zvino tasvika pafigure inoita 9 nhengo dzeMDCT dzakaita dambudziko rechirwere ichi. Saka chirwere chiriko mazvokwazvo, saka tinozvinzwisisa zvaitwa naminista izvi. Hazvina kuitwa zvakananga isu, zvaitwa zvakananga nyika yese. Isu tinongotevedzera mutemo, mutemo uripo, kana mutemo wacho uchinge uine musoro. Kana zviri zvekudzivirira kuti vanhu vedu vasabatwe neutachiwana, tinozvigamushira.
Izvi zvatsinirwawo nemushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Vamugwadi vati kuita sarudzo panguva ino kunogona kukonzera kupararira kweCovid-19 sezvo mapato ezvematongerwo enyika achizoita misangano yekutsvaga rutsigiro, izvo zvinogona kupinza veruzhinji munyatwa.
Saka hationi paine zvakashata pamatanho aya. In fact, zvinhu zvinotokurudzirwa ende zvinofanira kutendwa zvaonekwa zvakakodzera kuti ayo ngatimbochengetedzai, timboisawo penyu kumberi. Avo vanoti zvaisiri zvaitirwei, vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika kubva musi wa 1 January kusvika musi muna December, vanhu vanongofunga zvematongerwo enyika. Ende chavanotsvaka kunyanyanya veMDC Alliance vava kuti vati toda kudzokera muparamend, toda kudzokera kumakanzuru, hakusi kutsvaka kumiririra vanhu asi kuti kutsvaka kupamba upfumi hwenyika nekuda kwecorruption huri watanga tichiona kumakanzuro akasiyana-siyana.
Pane nhengo dzeparamende dzinodarika 40 dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende neMDCT, kwozotiwo dzimwe dzakafa nedzimwe dzakadzingwa muZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.